Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri chivabvu 15/2018. Masangano akazvimirira anoti haasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzeprimary elections mumapato makuru emunyika ezanupf nemdct inotungamirwa navanelson chamisa. America inoti iri kufara neurongwa hwekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye gadziriro yesarudzo zvikuru urongwa hwevaongorori vesarudzo vanobva kune dzimwe nyika. Hurumende inonzi yava kudududza pane zvayakavimbisa vana chiremba panguva yavairamwa mabasa. Varayiridzi vochema-chema vachiti mari iri kunzi ichawedzerwa nehurumende ishoma zvikuru. Sangano rechildline rinoti vana vadiki vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanyisa muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kukurudzira vanhu kuti vanonyoresa, ukuwo vechidiki vari mubishi rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzemaprimary elections dziri kuitwa nemapato akasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. uvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu revoa Shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika mumaprimary elections emapato emunyika. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.